inyaya yechokwadi inobva mushoko raMwari. Mushure memakore makumi matatu Jesu waberekwa, muprofita Johane akaenda musango kundoparidza. Vanhu vazhinji vakauya kwaari kuzomuteerera achiparidza. Akaparidza achiti, tendeukai musiye zvivi zvenyu mutarire kuna Mwari. Vanhu vazhinji vakatendeuka vakasiya zvivi zvavo vakatarira kuna Mwari. Akavabhabhatidza nekuwanyika mumvura. Vanhu vakabvunza muprofita Johani kuti, toita sei? Akaenderera mberi achiparidza achiti, une nguo mbiri ngaapewo kune uyo usina, neune chikafu ngaapewo uyo usina. Vateresi vakauya vachibvunza vachiti, ko isuwo vateresi tingaitei? Ipapo Johani akapindura achiti, musabhadharisa zvakapfuurikidza. Namauto akauya achibvunza achiti, isu tingaiteiwo? Akapindura achiti, gutsikanai nezvamuinazvo. Vanhu vakanetseka mumwoyo mavo vachiti, ndiye muponesi akavimbiswa here? Johani akati, ini ndinokubhabhatidzai nemvura, asi unouya kwandiri mukuru kwazvo, uye uchakubhabhatidzai nemweya waMwari. Papera mazuva kwaizvozvo Jesu akauya kuzobhabhatidzwa naJohani. Asi Johani akaedza kumudzivisa achiti, imi ndimi makafanira kundibhabhatidza kwete ini. Asi Jesu akamupindura achiti, zvakafanira kuita nekuti Mwari ndoo zvavanoda kuti zviitike. Ipapo Johani akazobhabhatidza Jesu. Pakarepo denga rakazaruka, mweya waMwari ukaonekwa uchiburuka nemufananidzo wenjiva ukanozadza Jesu. Inzwi rikabva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisisa, maari ndinofadzwa zvikuru. Papera mazuva Johani akaona Jesu achifamba akati, iri igwayana raMwari rakauya kuzofira zvivi zvenyika yose. Apa ndipo panoperera nyaya yedu yechokwadi inobva mushoko raMwari.